Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi china ndira 18-2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vano uzwa neve mabizimisi munyika kuti vano fanirwa kuona kuti munyika maita zvose zvinodiwa kuitira kuti vemabizimisi vaite basa ravo pasina chinova mbunyikidza uye kushandisa mukana wokuita apo vachange vari kumusangano kuDavos. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDCT engineer Elias Mudzuri vanoti bato ravo rakagadzirira zvakasimba kukunda musarudzo dzichaitwa munyika sezvo rakagara richikunda musarudzo dzinoitika munyika kunyangwe hazvo ZANU-PF yaibiridzira musarudzo dzacho. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti hurumende yava Mnangagwa haisati yavapa mari dzechikoro dzevana vavo sezvinotarisirwa uye vanoda kuti mari idzi dzibhadharwe nechimbi chimbi. Vechidiki vakawanda munyika vovhiringa upenyu hwavo nezvinodhaka zvavari kushandisa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable chemadzimai paLife Talk nhasi na 8 p.m. tiri kutarisa mabhizimusi angatangwe nevanhukadzi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyaya zvehupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860, 6080-15580 ne-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 2 p.m. mazuva ose uye chirongwa chemazuva ese cha 7 p.m. pa Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kupa mukana kune madzimai nevanasikana kuti vataurawo zvavakatarisira gore ra2018 nyanya munyaya dzemabhizimisi. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.